manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 27 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoimbisa kuti vachadzivisa zuva richatarwa sarudzo nemusi wemuvhuro unouya. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chekuti veruzhinji vakwanise kutarisa kana mazita ava ari mugwaro revavhoti kana kuti voters roll. Chinotanga nyika yose asi chichinzi hachina kunge chakarongeka. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa nhasi kuti vachataura nezvezuva richaitwa sarudzo dzegore rino nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Bepanhau reChronicle rinoti vaMnangagwa vataura mashoko aya pamabiko ekuvhura zviri pamutemo mupanda wekudzidzira pamabobolo Secondary School kuBinga mudunhu raMateveland North. VaMnangagwa vanga vari kuBinga uko vaparurawo hurongwa hwekucherechedza mwedzi wetsika nemagariro kana kuti National Culture Month pamabiko aitirwa paKariyangwe Secondary School kwakare kuBinga. Mutungamiri wenyika vanonzi vakurudzira vanhu vose vemuBinga kuti kana sarudzo dzave kuitwa vavhote kuitira kuchengetedza nhaka yavo.
The Voice of America.
Veruzhinji nyika yose nhasi vatanga kutarisa kuona kana mazita avo ari mugwaro revavhoti kana kuti voters roll pamberi pesarudzo dzegore rino. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichinzi yakundikana kuisa zvikwanisiro zvinodiwa munzvimbo dzakawanda zvekuti chirongwa chayo chekutariswa kwemazita ichi chifambe zvakanaka. Frank Chikore anotipa zvizere.
Chirongwa cheZEC chekuti veruzhinji vatarise kana mazita avo ari mugwaro revavhoti ichi chatanga vanhu vashomanana munyika yose vachibuda kuenda kunotarisa mazita avo munzvimbo dzakaziviswa nekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi. Vamwe ndivo vanga vachitarisa mazita avo panhare mbozha dzavo pachikoro cheMhofu Primary School chiri mumusha weHighfields muHarare. Panga pane vanhu vanomwe chete vanga vatarisa mazita avo zuva pararo vanhongonya. Uye ongororo yaitwa neStudio 7 munzvimbo dziri kutariswa mazita mugwaro iri yabudisa pachena kuti vanhu vanga vachitarisa mazita avo vanga vari vashomanana. Dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika dzinosanganisira Bulawayo nenkai dzinonzi dzanga dzakavhurwa asi pasina chiri kuitika sezvo dzanga dzisina zvikwanisiro. Ongororo yaitwa neStudio 7 muBulawayo inoratidza kuti mazana evanhu vanga vachida kuona kana mazita avo ari mumugwaro revavhoti vakundikana kuita izvi mushure mekuudzwa kuti zvikwanisiro zvinosanganisira gwaro racho, michina yekushandisa pamwe nemakombiyuta zvanga zvisati zvasvika kuti basa ritange. Mumwe wevatarisa mazita avo mugwaro revavhoti amailinda chekeche vati vaita mufamba nyore sezvo vanhu vanga vari vashoma uye magwaro anga achidiwa vanga vainawo ose.
Enda uya kuzocheka zita rangu muvhota suru ndasvika zvinhu zvese zviri in order vavhura on time ende pandanangova pachitu pachangu mbvacheka madetails angu my name was there so ndingokurudzira vese vari kumba kuti uyai muzocheka masa enyu muvhota suru uone kuti madetails ako ari correct here kuitira zuva rekuvhota usazoita maproblem.
Mumwe atarisawo zita rake gwaro iri vaendrukudza ishe dangare vati vakachinja chitupa asi vaona chitupa ichi chisina kuchinjwa mugwaro revavhoti.
Pandasvika vana banda yandizotarisa nekuti ndakachinja chitupa chakagadziriswa zvanga zvakakanganisika. Saka ndasvika nhasi ndaona hasati zvachinja from the last time pandakambofila fomu. Saka ndafiliswa zvekare rimwe fomu rekuti zvigadziriswe. I'm hoping since this is the final voters roll check at Rubita, pachazosvika kuti tivote zvinenge zvagadziriswa.
Vadangare vakurudzira vamwe vachigere mudzimba kuti vabude neuwandu hwavo kuti vanotarisa mazita avo mugwaro revavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya, vachiti hapana inofurira ivete. Kunonoka kuvhurwa kwenzvimbo dzekutarisira mazita pamwe nekushayikwa kwegwaro revavhoti nekusashanda zvakanaka kwemichina yeZEC zvinonzi zvazokonzera kuti mukuru anoona nezvesarudzo mukomisheni iyi Vautoi Leslie Gwana vaburitse gwaro kuvatori venhau vachiti komisheni yavo ingangowedzera mazuva ekuti veruzhinji vatarise mazita avo mugwaro revavhoti. Studio 7 yaedza kubata vaSly Gwana kutinzwe zvizhinji asi vatitaurire nemutauriri wekomisheni yavo vaJustin Manyau avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Zvichakadai vakafanobata chigaro chemunyurano nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaIan Makoni vakuridzira veruzhinji kuti vabude neuwandu hwavo vanotarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti iri, vachiti chinhu chakakosha zvikuru kuti munhu wese aone kuti zita rake ririmo here mugwaro iri uye kana risimo owana mukana wokuzvigadzirisa.
Inini pandiri panapa zita rangu riri kuiswa kucorrect polling station segorakapera, riri kuiswa zvakare kucorrect ward, asi riri kunzi ndiri kuHarare North. Isusu tinoziva kuti after delimitation Harare North haichisipo, saka zvinoreva koredi kuti izvochi pano kukanganisika kwakaitwa kunofanira kuti kugadziriswe. Saka tinokurudzira mavoters ese, maregistered voters ese, azvirevi hazvina mhosva kuti wakambenge wakanotarira aiwa kana kuti wakambovhota, enda kumainspection centers ikoko unoona kuti zita rako riripo here zvakare nokusperengerwa kwaro nezvese zvese zvinofanira kunge zviripo nenhamba yako yeid inge iripo sezvairi pachitupa chako.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa kanawo mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo, asi imwe nhengo yeZANU PF kumashonaland west vamunyaradzi Ngandini vati vanhu vazhinji vabuda zvinouwandu hwavo kuti vanotarisa mazita avo mugwaro iri.
Ya ndafamba nzvimbo dzakawanda muhurungwe yese whole 5 constituents inosanganisira east, north, central, west, nemagunje. Ndirikuona sekuti vanhu vakawanda vari kucheka mazita avo. Zvinova zvinhu zvakakosha izvozvo kuti mazita ukacheka unoona assurance yekuti uri kuno vhota zvechokwadi. Zvakakosha izvozvo kuti musi waunomuka uchiti ndirikunovhota unoziva kuti zveshuwa ndirikunokasta, ndirikunoti tsepete tsepete. Zvakakosha.
Pakutarisa kuti mazita arimo here mugwaro revavhoti iri, ZEC iri kukurudzira veruzhinji kuti vatakure zvitupa zverata, zvepurasitiki kana zvebepa zvine mifananidzo yavo kana mapasipoti. ZEC yakaronga kuti veruzhinji vange vachitarisa mazita avo mugwaro revavhoti kubva nhasi kusvika nechitatu chivabvu 31, asi mazuva aya angangowedzerwa sekutaura kwaitwa neZEC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutaura zuva richaitwa sarudzo remusi wemuvhuro sekutaura kwavaita nhasi. Kana zuva iri richinge ratarwa, veruzhinji vane mazuva maviri chete anenge asara kuti vanyore sese vavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA avakazivisa nezuro kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa vanoti kana pakasabuda chimuko pachikumbiro chavo chekuti vabvumizwe kushanda mazuva matatu pasvondo vanogona kurangwa mabasa. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi veZimra reZimbabwe Revenue Authority and Allied Workers Trade Union kana kuti ZIMRATU vaDominic Manyangadze vakaudza Studio 7 nezuro kuti vakasangana nevakuru veZimra avanonzi vakati vachambonoziya zvichemo zvevashandi. Mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda vakaudzawo Studio 7 nezuro wakare kuti vachatizivisa pamire ZIMRA panyaya iyi munguva pfupi inotevera. Ngatinzwe hurukuro yakaitwa na Ivan Zisininga we Studio 7 na vamanyangadze nezuro.
Akaitwa ma negotiations egore rino aikava January to June. Vashandi vanga vane zvavaitarisira kuti vangawana kunyanya panyaya yekuti vange vachibhadharwa mari yavo mari yekuzebenyika yemaunited states dollar. Hazvina kubuda zvakadaro. Akabva paita futi kuchinja kwemaexchange rate panguva imwe chete yakawanda yakatingati wevhi yekuchinja kwezvinhu zvakakonzeresa kuti vashandi vachitadza kana kukwanisa kubhadharira vana vavo vechikoro vakwanise kuafforda kuti vange vachibhadhara marendi kana kuti pavanogara vakwanise futi kunge vachibhadhara nyaya iyi yetransport. Saka kana isingakwani vanhu vakumboita anonzi masaidi avo kana kumbondotsvaka vatinoti hosho kumbondotengesa tengesawo zvinhu zvako zviro zvaunenge wangowana. Saka ndiyo nyaya nemupiyo uripo panyaya yevashandi vezimba vaomedza neupenyu vari kupangwaya.
Makatarisa mafambiro aita musangano wamuri kutsanangura nezvawo uyu, munoona here danho ramuri kukumbira iri riri rinogona kuti muzoti ranzwikwa vateerera chikumbiro chenyu?
Maonero atiri kuita ndeyekuti ivo vataurawo zvigozhero zvavo vachitaridza kuti vanombondozama, nokuti panguva yose yatakanga tichitaura navo tichizoreketa navo nezvenyaya yeofe yevashandi hapana chinobatika chaibuda.
Sevashandi panguva ino yatiri kutaura izvozvi, muchisara makamira papi kuenda mberi?
Sevashandi panguva ino hatina kana chouviri, tiri kutambura panyaya yekuafforda mabasic irimomu. Nyaya yedu ichiripo ipapo pakumirira employer wedu kuti atipe mazuva okuti vanhu vange vachiuya kubasa 3 days per week. Havasati vapuwa mhinduro ipapo, uye pane rongedzero kubva pafeedback yatanga tavapa nezvaka zvataurwa nevashandi yekuti leadership yavo iri kugadzirira nyaya yecollective job action yakanga ichitaurwa kana pakasabuda chiripo.
Vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vashandi veZimra, reZimbabwe Revenue Authority and Allied Workers Trade Union kana kuti Zimratu, vaDominic Manyangadze vari parunhare muHarare naIvan Zisininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Margaret Shireni, avo vanova chizvarwa cheZimbabwe vanogara kuTexas asi pari zvino vari kugungano reZim Expo riri kuitirwa iro muGeorgia kuAtlanta. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zvii zvavafambira iko kuno kugungano ranhasi.
Ndinokumborisai vanhu veZimbabwe. Kunoku ndafambira kuya kuzoita pasipoti yangu yakaexpire. Tinoda kutenda veembasi vanga vari kuno kuZimu Expo vanotibatsira isusu zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munomu zvinove nemapasipoti ekuZimbabwe kuti tikwanise kurinyuwa mapasipoti edu nekutora mapasipoti edu. Saka ndizvo zvatakafambira kunoku. Taka driver kubva ku Dallas, Texas, zvinotora about 11 hours kuti tiuye kunoku ku Atlanta, Georgia. Saka ndo kwatiri kunoku kurinywa mapasipoti edu.
Maona zviri nyore here kuti mukwanise kunge muchirinywa mapasipoti zvi zvinodiwa?
Zviri nyore nekuti vanhu vacho vanotibatsira stereki, vanotudza zvatinoda zvakaita sema birth certificate, mapasipoti pictures nemari dzinenge dzichidiwa ipapo, votibatsira kuti tinofila sei maforms acho. Tozotumira kumba kuti zvirinyuwe nekuti tozowana mapasipoti edu. But vanotibatsira stereki vekuembasi yekuZimbabwe.
Zvakakosha sei kuti pave nemagungano akadai seZim Expo aya?
Anotibatsira zvekuti nekuti tinogara kumastates akasiyana-siyana. Kuti kuembasi yekuZimbabwe iri kuWashington, sometimes kure stereki. Saka kana vachita maexpo ayo mastates akasiyana-siyana, zvinenge zviri nyore kuti tiende kumastate iwayo. Plasma Zim Expo vaneta ya vanounza vanhu vaimbi vekuZimbabwe nezvinhu zvakasiyana zvemabhizinesi. Saka isusu tinoti tichiona kuti zvinhu zvakadai zviri kuitika munyika yedu, tichisapotawo avo vaimbi vanenge vari vekunyika kwedu. Saka hatingi zvakakosha stereki.
Tinoona imi muri mudzimai wekuZimbabwe, mabasa api amuri kubata imo muno muAmerica?
Tinongoita zvakasiyana-siyana. Kunoku ndakauya kuzodzidza ndinoita nursing nezvimwe zvatichitawo paside nemamission trips atinotora kuenda kunze kwenyika.
Titsanangurirewo pamusoro pemamission trip aya, vamwe vangadawo kuziva madzimai kuti pamwe vangapindawo mazviri, zvinofamba sei?
Ini ndakaroorwa nemurume wekuUganda, saka vanoita zvepastoro zvemukuru wechechi. Saka tichiita mamissions ekunoona maorphans nemachechis eikoko nemamedical missions atinotora manesi nemadokta tichinoona maorphans tichinorapa.
Tinoona zvakare kuti panguva ino vanhu vachangobva muCovid, makakwanisa here kubatsirawo kumusha kunyange zvenyu mataura imi kuti murume wenyu ndewe kuUganda ko kuZimbabwe?
Tine chingobatsira apo neapo vanenge vatibvunzawo kuti tudo chakati ungotumirawo. Saka ndozvatinokwanisa kuita izvozvo.
Semudzimai vamwewo vari kumusha vangangoti zviri nyore here kurarama imo muno muAmerica?
Zvinokwanisika kuitika, but dzimweni dzenguva zvinonetsa. Saka kana uri munhu womukadzi unoda kuzvimiririra, kana uchikwanisa kuenda kuchikoro unoda kuenda kuchikoro kuti uzvimirire. Kuno kunonetsa kuti kana uine murume ongoti murume ndiye ashande, but mese munotoda kushanda. Asi zvinoitika uine sapoti yevamwe vakadzi zvinoita.
Ko, panyaya yekukudza vana imo muno muAmerica munozviona zviri nyorere?
Kuno kune challenge yayo yokuti isusu takakurira kuAfrica. Saka kana uchikudza vana munomu, maitiro acho nezvese zvakasiyana. Plus sapoti yefamily inenge isipo, saka unenge uchitosapotwawo nevamwe vanenge vasiri hama yavo nevanhu vemunomu. Plus panyaya yekudzidzisa culture, unenge uchida kutoblenda culture yemunomu neculture yekumba. Saka sometimes zvinonetsa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri kuAtlanta, Georgia, kuchitiko cheZim Expo chiripo kubvira nezuro kusvika mangwana svondo.
Tinotenda zvikuru Marvelous tichiti teererai zvakare svondo rinouya apo munenge muchinzwa chimwe chirongwa chakanangana nemadzimai.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America
tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives. Nhasi tiine hurukuro nemukuru wesangano rinoshanda nevanenge vabuda kumajeri pamusoro tichitarisa nyaya yekugunun'una kuri kuitwa nevanhu pamusoro pechirongwa chemutungamiri wenyika chepresidential amnesty chekusunungura vanhu vanonzi vakaparadza mhosva dzekubata chibharo. Vatiinawo muhurukuro yedu ndava Edison Chihota, vanove mukuru weZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO.
Chokwadi kuti vanhu vane kodzero yekutaura nekubvunza mibvunzo yakadaro nekupa munezvengezwa vanenge vasinganyatsonzwisisa. Chinoita kuti vanhu vasanzwisise maitikiro anoita zvinhu, mafambiro azvinenge zvichiita nemafambisiro avane mbenge vazviita kare. Zvinhu zvedu zvakabvira pakukanganisika pakunyorwa kwebumburo remutemo, nekuti pamanyorerwo anoitwa bumburo remutemo vanhu havazoridenda mumashure macho vachiratidzwa kunzi mutemo uyu unozenge uchiita zvakati uchizoita zvakati, kuti vachizovhutikana nazvo kana zvainge zvichiitonge zvaakutiitwa kuita kuti vasazove vanokahadzika semakahadzikira avaakuita.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika vakatora danho iri vachitarisa masimba avanopiwa nebumbiro remutemo ekuti vange vachiburisa vanhu vanenge vane makore adarika 60 zvichikwira. Vazhinji vari kutariswa nevanhu panyaya iyoyi yekubata chibharo ndeivavo vanhu vari mumakore 60 zvichikwira. Vaifanira kuita sei panyaya yakadai mutungamiri wenyika?
Ichokwadi kuti vanhu vakaburitswa nenzira iyoyo, asi kuburida kwavaita uku hakusisiri zvakare kufadza vanhu, nekuda kwokuti vanhu vainge vasingatarisiri zvinhu zvakafanana naizvozvo. Pazvakataurwa vanhu vakaona sechinhu chakangonaka vanhu ava vasati vabuda. Vanhu ava vazobuda nemabudiro iwaya ndopaona vanhu kuti zvinhu izvi hazvina kuita zvakanaka. Asi regai tichii ikodzero yevanhu kuti vataure. Kana vataura, zvotsvagwa zvakakodzera kuti zvinoitwa sei. Hapana munhu anofara kuti munhu akabata chibharo anga achibuda mujere. Kubvira kune mutungamiriri wenyika pache zvake, izvozvo handifunge kuti vanozvifarira, asi manje vanokundikana nekuda kwekuti mutemo kana watoutaura vatotaura chinhu chaakutoitwa saichocho.
Ndiani anosarudza vanhu vanozoburiswa mujeri panopiwa iyo presidential amnesty vachota?
Vanhu vanosarudza vanhu havasi presidendi, havasi minista, asi kuti vanosarudzwa nemaofficers ekujeri, nekuti ndo vanoshanda nevanhu. Dai kuri kuti vanhu ivava vaise vanotaura izvi vachimboenda kujeri vachinoonana nevasungwa, havadaire kuti musungwa kana ari mujeri anopara mhaka zvakare. Asi vanoshanda navo vanovaziva neunhu hwavo, vanozviziva zvavo kuti vanhu ava vanogona kungopara mhaka chere nguva ipi. Ndinozviziva inhau inorwadza chose kuvanhu, asi zvatoitika zvokuti hatichagona kuti titi zvinoda kudzorerwa kumashure.
Saka chii chinofanira kuchiitwa iye zvino vachota kugadzirisa nyaya iyoyi, nokuti veruzhinji vakatsamwa naye zvikuru?
Chataa kufanirwa kuita kuti tigadzirise zvinhu kuitira mune ramangwana kana paakuzoitika chinhu chakafanana naichocho, chive chinoziviswa kuti chinhu ichaenda nenzira yakati, chichafamba nenzira yakati. Havangoita njee, asi kuti kune matare anogarwa, kune vanhu vanobvumirwa kunzi ngavatange vabvunzwa. Komishina general vane inonzi komisheni yavanoshanda nayo, yavanogara nayo pasi, vokurukura pamwe chete nekomisheni iyoyo. Komishina general vane rimwe boka ravanopa zve kuti rigare pasi, rinova reparable board, kana boka iro ragara pasi rikaongororawo rovapawo pfungwa dzaro. Mapoka iwayo akagara pasi anovapa pfungwa dzavo kuti isiwo taona zvakakodzera kuti ava vanhu ava vaende zvavo, nekuti komishina general vanenge vapa mazita evanhu ivavo kuti vanhu ava ndo vatoda kuti vaende kumba. Ndo zvinoitika pavasungwa kana vari mujeri. Vanhu ngavazvinzwisise izvozvo.
Tinozwa kuti vamwe vanhu vakaburiswa vatodzoka zvakare kujeri mushure mekuparadza mhosva dzakasiyana siyana. Tingati here majeri haasi kuita zvinotarisirwa zvekurehabiliteta kana kuvandudza munhu?
Kudzokera kwemunhu kujeri, maonero atinoita sevanhu vanoshanda navo, inzira yekuti vamwe vacho vanenge vasina kukwana kunyatsopedza kubikwa. Pachirungu vanoti half baked. Vanhu vari kujeri vanodzidzisa vanhu ava vanototora nguva yavo nekunzvera nekuona kuti munhu uyu pane chaari kubatawo here, pane chaari. Asi vamwe vacho sekutaura kwatiri kuita kuti vane pfungwa dzekunyengedza. Mumwe wacho haatorina kumba kwekusikogara, mumwe haatorina kana basa rekuriita. Zvinongoburikidza nekuonekwa kwari, nekuti kana uri kujeri unowana gumbezi remahara, unowana hembe yekupfeka yemahara.
Tinotenda Edson Chihota veZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, ZACROM. Munhau dzemitambo, mutambo wetsiwa waCharles Manyuchi wekugumisira uyezve wekupemberera nhoroondo yake munyaya dzetsiwa wanga uchifanira kuitwa nhasi manheru wambomiswa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vano ziva zviri kuitika vanoti mutambo uyu wamiswa nemhaka yekushaikwa kwenhandare yekutambira mushure mekunge Harare International Conference Center, iyo yangaida kushandiswa nevari kuronga mutambo uyu, yatorwa nevamwe vashandisi avo vaiva tobhadhara mari yavo kare. Vanoronga mitambo yaManyuchi muzvare Monica Cheru vanoti vave kutsvaga rimwe zuva mwedzi unotevera kuti mutambo uyu uitwe uyezve uchiperekedzwa nemimwe mitambo.
Vamwe vachange varipo Cleverstone achange achirwa na Tembani Mhlanga, Ivans achange achirwa na Salim Chazama, Tatenda Nyimbu achange achirwa na Yamikani Mkandawire, Jeremiah Mere nas achange achitarisana na Sidney Baloyi, pane zvakare anonzi Andrew John achange achirwa na Philip Musani.
Muzvare Cheru vanoti Manyuchi uyo akatora mabhande euremu hwemiddleweight emasangano eWorld Boxing Council, World Boxing Federation neAfrica Boxing Union ari kusvika pamagumo erwendo rwake rwetsiva nemutambo uyu.
At 83 years, akunzwa kuti ndofunga asvika pekuti achisiyirawo vadiki vari kumuya. Iye ndofunga semunhu ane mabelts 18. Akunzwa kuti pake akagwasa.
Manyuchi arifanira kurwa naSherif Kasongo wekuDRC obva aturika magrovos ake zvachose. Asi mitambo yekaSolaga Premier Soccer League yaenderera mberi nhasi masikati apo yapinda musondo regumi nerimwe chete. Chikwata chine mukombe uyu FC Platinum chaswedera pedyo nekutora utungamiri mushure mekurova Black Rhinos 1-0 nechibodzwa chabva kuna Walter Musona. FC Platinum yave pachinzvimbo chechipiri kubva pachinhano chechisere uye yapinda mapoints gumi nemasere. Chikwata ichi chainzana mapoints neHighlanders iyo iri kutungamira gungano iri, asi Bhoso inogona kuwedzera utungamiri hwayo kana ikarova Green Fuel mumutambo wayo muBarber Fields Stadium mangwana. Black Rhinos yaramba iri pasipasi petafura nemapoints matanhatu chete mushure mekurohwa uku. Murairidzi weBlack Rhinos Saul Chaminuka anoti vanofarira kugadzisa zvakasimba matambiro avo pamberi pegedhe, nekuti mikana vari kubika asi havasi kuishandisa.
Ndingati taita maopportunities anga achifanira kuti tigoisa. Nhasi uno tingati mumusi zvanga zvisiri zvedu, nekuti ndichitarisa kuenda pageti tikuenda mamosi tichiri kuda kuti kuti tikwene nzvere nyaya yekuti borari yati.
Tinotenda Michael Kariati atipa nhau dzemitambo tichiti morara zvakanaka vateereri kubva kune kustudio 7 ndini Jonga Kandemiri ndichikuonekai ndiri muWashington DC ndekusemwe na Praxidis Jeremiah.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kwesihlwa mthwaka zomuhle ngomgqibelo mhla ka 27 ku May 2023 igama lami nguNtungamili Nkomo ngibambele uPraxedis Jeremiah uzaba lani kusikhatshana esilandelayo. Endabeni zethu lamhlanje kusungulwe uhlelo lokuhlola amabizo abazavota kukhetho oluzayo.
Ngilapha eZim Expo wano ku showcase i-business yami, ngibona abanye amaZimbabweans, not only amaZimbabweans, abantu wonke abafuna ama services ethu. Mina ngiyenza i-mortgages. Nga udinga ukuthenga indlu e-America uyabuya kuzongibona. Ngisebenza i-Georgia and Texas.
Kusungulwe umhlangano we-Zim Expo e-Atlanta, Georgia khonapha eMelika oqhubekela phambili namuhla. Kanti umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzakwazisa ngomvulo ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela.
Inengi labantu edolobheni lakobulawayo liphume kuseni lilesifiso sokuyahlola amagama abo kuvoters roll. Lathola izisebenzi zezek namapholisa besithi ingwalo ezimomethe amagama abo azikalethwa kulezo ndawo. Unkosazana Helen Dzivira ngomunye abavukele endaweni ezibekwe ngabe zek kodwa ohambela ize.
Akula muntu ohambi othole lapho kade kuvulwe khona. Ibulawayo yonke bekuvaliwe. Abantu bebehlezi belindile. Abantu bebemelele ukucheka amabizo abo. Mina umbuzo wami usukuzeki ukuthi maZimbabweans asivule namehlo ngoba sekuqalisile. Siza kukwanisa yini nxa sisehluleka ukuthi sidemand ama rights ethu ukuthi izeki i-announce i-date elimhla ka 27 to 31 May.
Ugogo omangwenya ukhala ngokuthi abezeki badlala ngengqondo zabantu.
Izeki le yifuna ukusichayelela phansi njengeminyaka yonke. Ukusukela kwavotwayo izeki yechayelela abantu kusukela kulonkomo yewinile zeki into yonke into lokho silandelela zeki.
Unkosikazi Bongwe Ncube uhambe labangane bakhe ukuyahlola amagama abo bathola tololo uzonde kakhulu ngesehlakalo sanamhlanje.
Kwasebenza kubi mina njemba tyelinyonga ngabatshela ngathi mina okutsho ukuthi mina nxa lisikhangele ngingakangaka lapho engivelela
uhlelo lwekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC lokuvulela uZulu owabhalisa la ukuvota ukubana ahlole amagama kuluhlu lwe-voters roll lwehlulekile kuqala kuhle namhlanje kobulawayo njengokwethembisa kwale commission. Namhlanje bekulusuku lokuqala unsuku ezinhlanu ezabekwa yiZEC ukuthi abantu bahlole amagama abo. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Inengi labantu edolobheni lakobulawayo liphume kuseni lilesifiso sokuyahlola amagama abo kuvoters roll. Lathola izisebenzi zezek lamapholisa besithi ingwalo ezimumethe amagama abo azikalethwa kulezo ndawo. Unkosazana Helen Zivira womunye abavukela endaweni ezibekwe ngabezek kodwa ohambela ize.
Akula muntu ohambi othole lapho kade kuvulwe khona. Ibulawayo yonke bekuvaliwe. Abantu bebehlezi belindile. Abantu bebemelele ukucheck amabizo abo. Mina umbuzo wami usukuzekhi ukuthi maZimbabweni asivule namehlo ngoba sokuqalisile siza kukwanisa yini nxa sisehluleka ukuthi sidemand ama rights ethu ukuthi izekhi iannounce idate elimhla ka 27 to 31 May.
Ugogo omangwenya ukhala ngokuthi abezekhi badlala ngengqondo zabantu.
Izekhi le yifuna ukusichayelela phansi njengeminyaka yonke. Ukusukela kwavotwayo izekhi yechayelela abantu kusukela kulonkomo yewinile zekhi into yonke into lokho silandelela zekhi.
Unkosikazi Bongwe Ncube uhambe labangane bakhe ukuyahlola amagama abo bathola dololo. Uzonde kakhulu ngesehlakalo sanamhlanje.
Basebenza kubi mina njemba tshela inyongo ngalo ngabatshela ngathi mina okutsho ukuthi lina nxa lisikhangele ngingakangaka lapho engivelela khona liyakwazi ukuthi ukukhatshana onganani khathesi abantu laba ukuthi babuya lapha ngihamba labo khonapha bezekhangela ukuthi amabizo abo nampa bayabuyela lithi kusetshenzwe njani li-anawunseleni into yenu leyi libona ukuthi isikhathi senu esokuthi lisebenza sikafiki.
Ukhansila wempopo Donaldson Mabutho ukhuthaza uZulu ukuthi angakhalali njalo angalahli ithemba kodwa abuyele njalo kusasa.
Sithi abantu bakithi bengadeli bengadinwa lati njengabo councillor siyabe sincedisa sibhoda sibona ukuthi ama-centers wona lawo kusasavuliwe but into esikuthanda ukuthi sikhuthaze ubulawayo omuhle umthokazi omuhle kodwa hhayi bantu bakithi asingadinwa kusasa sivukeleni siyekhangela amabizo ethu siyakwazi ukuthi kule ndaba ze-debt limitation imingcele isitshintshile asihambeni siyekhangela ubona ukuthi uvotela ngaphi njalo kuwadiphi.
Kukhanya indawo eziningi zelizwe abantu abenelisanga ukuhlola amagama abo namhlanje. Umnumzana Bert Nico Bebe webandla eliphisayo le-TCC uthi enkayi lakho akulanto enziweyo.
Ngikhuluma kunjenje enkayi i-material ngikhona ifike kuma-venues namhlanje. Ngezinye indlela namhlanje kakula msebenzi oza kwenziwa baba besenza i-setup. Njalo ngizwa kuthiwa lapha kobulawayo ke imitshina kayikafiki sikhuluma kunjenje. Kutsho ukuthi ngezinye indlela enxa izafika namhle busuku kumbe izafika kusasa ngezinye indlela ke kutshengisa ke ngikutshoyo ukuthi-ke izek ayikho prepared to run these elections.
Osebenzela inhlangano zabalwela amalungelo oluntu uReverend Anderson Sibanda uthi okubuhlungu ukuthi abezek abachasisi ukuthi kungani lolu hlelo lungaqalanga kuhle namhlanje.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi iZimbabwe Electoral Commission yehluleke ukuvula ama-ofisi abo. Ngapha betshele abantu ukuthi abantu babuye bazokhangela abazohlola amabizo abo kodwa-ke njengoba besingazi ukuthi isizathu kuyini sibangalela ukuthi sicabangela ukuthi mhlawumbe indaba zokuthi ama-logistics abe engakabi in place kuyenzakala kodwa into esiyikhangeleyo ukuthi basitshele in advance baxolise uZulu.
Indawo eziningi zelizwe ugoqela iHarare ebe zibekwe izekho ukuthi abantu bayehlola amagama abo kuvoters roll zibikwa ziphuzile ukuvulwa kujike lezo zivulwa ngo-7 ekuseni besengelawo uluhlu lwamagama abantu. Lokhu kubangele ukuthi umqondisi obona ngezokhetho kuzek umnumzana uyithole esilayigwana ethulele intetho ezindaba umbiko othi ikhomishini yakhe engxenye ingagcina isengeza isikhathi sokupha ithuba uZulu ukuthi ayehlola amagama abo akhona na kuvoters roll. Imizamo ye-Studio 7 yokukhuluma layo usilayigwana yehlule esithi sikhulumele sezek uJustin Manyawo yena bengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Abantu abaningi bathi bafuna ukuhlola amagama abo ukuze babone ukuthi bavotela kuziphi indawo kulandela ukwehlukaniswa kwemingcele emitsha eyafakwayo ngaphansi kwehlelo le-delimitation oluqhutshwa yi-zek. Uhlelo lolu luyaqhutshwa kuze kuyefika mhlaka 31 kwenkwezi lo nyaka. Ngimele e-Studio 7 igama lami nguJesus Banda.
Lokho sekudaba lunye lwezokhetho, iphephandaba ele-Chronicle libika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ngomvulo ukwethula ilanga lapho ukuzaqhutshwa khona ukhetho olukhulu lwalonyaka. Ekhuluma esebhinga namhlanje emkhosini wokuvula kwezakhiwo ezintsha zesikolo, uMnangagwa uthena ukhuthaze abantu ukuthi abavote ngoba kulilungelo labo.
The voice of
bekungabizwa ozwayo namhlanje lapho izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ebezibuthene ngosuku lwesibili lombukiso wezamabhizimusi oweZim Expo 2023 owenzelwa edolobheni leAtlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika. Lombukiso oqale izolo uphela ngomvulo njalo uhlanganisa osomabhizimusi abafisa ukungena kwezamabhizimusi eZimbabwe lalapha eMelika, abe ofisi yomeli weZimbabwe eMelika labantu makhaza. Kuzabe ulokhu uthokozisa uZulu imidlalo yenguqu lokunye. Sibe lethuba lokuxoxa lomunye osomabhizimusi wesifazana, yena ke okumsebenzi wokuthenga lokuthengiswa kwezindlu, uNkosazana Faith Nari.
Ngilapha eZim Expo wanu ku showcase i-business yami, ngibona abanye amaZimbabweans, not only amaZimbabweans, abantu wonke abafuna ama-services ethu. Mina ngiyenza i-mortgages. Nxa udinga ukuthenga indlu e-America, uyabuya kuzongibona. Ngisebenza i-Georgia and Texas abalapha. But iZim Expo ila abantu wonke abayenza ama-business. Nxa uthengise ukudla, nxa ule-service yakho ye-cargo or any business, we are nini lapha eZim Expo ukuthi sibone abantu bonke. So lati ama Indians, ama Chinese, they work together. We are nini eZim Expo, we are here in Atlanta, Sonesta Hotel, and let's showcase your businesses.
Macebo bani ongawanika abeZimbabwe abafuna ukuthenga izindlu lapha eMelika?
Mina ngithi umuntu ongabuya lapha eAmerica engasebenza elamaphepha, lingamili ukuthenga izindlu because i-rent liyabhadala regardless. So ukuthenga izindlu, surprisingly, it's very easy. So lingabuya lapha e-America, lingahlala 1 or 2 years lisebenza, immediately start looking into the process of buying houses. Ukuthenga izindlu iphoyisa yangkhona kayihluphi at all. So mina I encourage you all ukuthi libuye libuza ama questions and lingahlali 10 years 15 years ulamaphepha. Even ungela amaphepha, indlu lapha eAmerica iyathengeka. Ama advantages angkhona ngeke ukuthi ungathenga indlu 5 years nxa uyithengisa ule mali. I rent uyabhadala, uyabhadala, and then awutholi lutho. Ungathengi indlu even nxa ufuna ukuhamba ngkhaya, uyabona ukuthi indlu yakho maybe uyabuso uyibhadele off or uyazuza i-100,000 nxa uyithengisa uhambe ekhaya uthenga indlu yakho futhi ekhaya. So mina ngithi ungahlala lapha e-America ungahlali 2 years.
Abanye bathi dingakala i-good credit, i-credit enhle. Ungenzani nxa ufuna ukuthenga indlu ukuze ube le credit enhle?
I-credit kayihluphi. Nxa ulamaphepha uyadinga i-credit card lakho, udinge maybe 1 or 2 other lines of credit. Ungabhadala i-credit card yakho every month on time. That's how you get good credit. Very, very simple. Ungaskipa, ungayekela ukubhadala i-credit yakho iyabheda.
Utholakala ngaphi-ke abantu abafuna ukuxhumana lawe?
Mina ngilapha eGeorgia. Ngile iwebsite yami ithiwa faithmortgagesinc.com. Nxa libuye eZim Expo, ngile table lami lizambona. Or best way is contact me on my website faithmortgagesinc.com.
Lo ke bekungunkosazana Faith Nari, osomabhizimusi womsebenzi wozokuthengiswa lokuthengwa kwezindlu osebenzela eseGeorgia lase Texas khonapha eMelika, esixoxelaye eseZim Expo 2023.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Abogaja olubona ngezemvelo badubule babulala isilwane esisoda Mapongane ePlumtree izolo, esingesinye sezilwane esesiqede izifuyo zabantu esigabeni esifana lakondolwane kombimba ejujume lakumakhulela. Babikwa bebulele njalo impisi ezine. Kusenjalo omhlophe oqhuba inhlelo zokunakekela imvelo eMabhongane, umnumzana Adam Pristo, uthi kungamanga aluhlaza okukhulunywa izakhamizi ukuthi nguye owaletha izilwane lezi ebantwini. embikweni owethumelwe iStudio 7 uBristo uthe into ayivumayo ukuthi useyilethe ebantwini bakulezi ndawo kuphela zinhlelo zentuthuko ezifana lokugebhela izakhamizi amanzi loncedo alupha ezikolo. UBristo uthe izilwane lezi zingaba zafohla endaweni egcinwa izinyamazana zendle eWange National Park kumbe zingaba zavelela ngakuhlangothi lakwele Botswana ngoba lazo vele kuzindawo zenyamazana zendle. Okwamanje ke sesingena kusigaba lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lwezemfundo silonkosazana Magodonga Mahlangu owenhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, yona ekhankasela ukuthi abantwana befundiswe izifundo ezizabanceda empilweni. Inhlanganiso yakhe ikhankasela njalo ukuthi abantwana befunde ngaphandle kwembadalo ezikolo. Usichasisela ngokuthi sebafika ngaphi ngemikhankaso yabo kuhulumeni.
Manje generally ngokuthi imfundo yethu beliyona iminjani sisanze kuba sasinandenile ukuthi khona imfundo yethu yayigxilanga ekudingeni the community ezokuthendeka ngazimbabwe sifunani ilokhu ikhanga engani kayinani lokuthi umntwana uphila njani imkhulisa njani. So kuqakathekileyo sasikhuluma ngokuthona kumele imfundo yelangokwayo igxile kakhulukazi singathi khona ukuthona inikane umntwana inikane imoti beka njani umntwana ukuthi acabange. So into esazikhuluma ngazo sathi khona engathona ukuthi kona izancedisa njani umntwana kuma-local realities zakhe izidingeko zakhe i-cultural value yakhe esingathi khona ngesilungu ngama-political projects abo kumbe ama-disputes a-specific to their areas. Ngani kisibonele ukuthi ngithoni ngalokho for instance uyakhangela ukuthi kakhulukazi umathibeleni north le-part of mathibeleni south umathibeleni nonorth kakhulukazi okule national park khona la abantwana bahlutshwa zindlovu izilwane sezikole olukisini akuna education focus on what they had their emotional environment. How do they coexist with that environmental environment? So education should be tailored to make that. Ukuze abantwana abazokwazi bafunde ngezi-reality ngokwenzakalayo empilweni ndawo ngabaphila kukho bakeyethu yabona for instance uyangamanje ukuthi imfundo yethu kakhulukazi personal nangafunda nge-European youth khuma ngabashiphile emplani banceda ngani olukisini lokho kuma-continua into ezingasincedi ngalokhu sifuna into ezinceda izigaba ezithuthukisa izigaba ezenza abantu bazenza ukuthi okay umntwana nami uyafunda ufunda nge-environment khona abafunde nge-climate change abafunde le-practical what does it do to the environment.
Waliphendula yini uhulumente njalo laphumelela yini ngohlelo lokuthi imfundo ingabhadalelwa?
Imfundo ukuthi imfundo ingabhadalelwa kule isimanga ngeke sakhangela ilungelo lezimfundo kakhulu kanti education and education sahamba kuma hearings sawu ithi ngeke wole power that ikhulele eParliament kuma hearings ephela bhusi esibasa ensiza saya kobulawayo emabutheni wolu saya elupani waphuma i-ethicile yakhulile okuhlungu ngemfundo yezimbabwe ukuthi ama-policies imithetho yonke ikhona wasekuthwela kayayo imali uhulumende kalasifiso sokufaka imali noma sikhuluma ngemali udiyakalayo kodwa singakhangela ikhala ifuna imali bathi abazali bathatha naphi imali bona umahulumende ngela mali so indaba esikhonakalo ukuthi balokuthi khona abanamali kodwa umthetho isikhona ukulalela bayalalela kodwa ukuthi practicalize implement it by funding it akutholakali khonokho yinkinga esijolayo ukuthi wena no political will awukushabula mali ezimakumali class siyabala esingarezothithi sikhona phaamithi manage so into esikhangela khona kumele kulungile sizakhangela kodwa ngezemfundo ngosima ngelungelo lezemfundo ispointless ukuthi sikhona sinama-policies le-everything imfundo yaba ngamahara kodwa kwesileyo ukuthi sikhangele sinakekele imfundo.
Leo bekuyingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlangu isikhathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Njengokwethembisa kwakhe uSithandekile Mhlanga uzabe khona ngevikeli zayo lithulela uhlelo oluphathelane labesifazane. Ephuma ke uMamhlanga sokungena uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali litshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Lamhlanje kuhlelo lwethu sihlaziya udaba lomumo wezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa. Kuyona le iviki ngolwesithathu kukhangelelwe ukuthi inhlanganiso ezijiyeneyo ezibalisa Operation Dudula lezinye zizatshengisela zisola labo abahlala kulelo lizwe le South Africa bengela maphepha asemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba silesizalwane seZimbabwe esihlala ePretoria kwele South Africa, umnomzana Cassius Jesus Simana Mpofu.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnomzana.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga baba, linjani khona ngapha?
Ungasitshela ukuthi umumo unjani lezi nsuku nxa sikhangela udaba lwe-xenophobia lolu esiyasiluzwe? Unjani wona umumo?
Umumo wamanje kuthule nje, kuthula, kulanto nje enkulu eyenzakalayo. Sizwa nje bona abedudula laba besithi bazaba le March mhlaka 1 June, so asikwazi ukuthi ke kuthuthu kuzophumani lapho. Kodwa ke okwamanje hayi kuthule. Lakhona umumo okhona kathi esindawo zokuthi amagetsi ayacima lokhu nalokhana, abantu bakhanya ngathi kakhulu siba lento eziningi ezibakhathazayo ezedlula lezo ete ebezibakhathaza isikhathi esidluleyo, ngoba la mathuba omsebenzi wona kwawomakunje, so angeke vela bekhona. So kukhanya ngathi hayi okwamanje kuthule, akulanto nje ekhona eyenzakalayo.
Kodwa nxa ukhangele baningi yini abasekela umbono lo ofana lo wabodudula wokususa abantu elizweni leSouth Africa?
Abekho baningi abantu abasekela idudula, ngoba idudula nangokwabo ngabantu nje, igroup yabantu abalutshwana abambalwa abasebenzisa imali, bayahaya abantu ukuthi benze lokho abakufunayo, basebenzisa amandla ukuthi bona bale mali. Bona ngokwabo abantu ngoba sihlala emalokishini thina, abantu abasemalokishini le nto kabafuna ukuyizwa leyo. Babona umuntu wonke engumuntu, noma ufuma kweliphi ilizwe, abala nto nje enkulu abayikhuluma yembe ngabantu baphandle. Kuphela kule abantu abangasebenziyo abaqhathwayo ukuthi babenze umsindo, abaqhathwayo ukuthi babangele ukungahlaliseki phakathi kwabantu njengoba sihleli nje emalokishini kunje. So
okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga, ngiyabonga abalaleli we-Studio 7, ngiyabonga nabasakazi we-Studio 7, elibe lobusuku obuhle, ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Cassius Jesus Simana Mpofu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki yezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga ke uChris ngohlelo lelo liphuma lendaba litshone lendaba. Ingene kuviki yesitshumi lanye imidlalo yenguqu esibanga iseCastle Laga Premier Soccer League. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo ePSL edlalwe namhlanje emini.
Iqembu lebulawayo Chiefs libe ngutshikile obhanqa 1-1 leli Cranbourne Bullets emdlalweni obusenkundleni eluveve. Njalo umqeqeshi weqembu lebulawayo Chiefs uLizwe Suyeso uveze usuthiseka ngale mpumela ekupheleni komdlalo.
Yeah, kudlalile, kudlalile, kudlalile nabantu sibe abadlalayo iCranbourne team. akumangalisa ama-results adoposta kuma-games awabilileyo. I think ya into kakhulu engiyikhangeleyo mina ngibelieve ukuthi kona kumele sihlasele masidlala siyathola amagozi ana even ayidloyile amagozi lenzipositive.
Umqeqeshi weqembu leCranbourne Bullets uNesbet Sarutshera layo uthe uyathokoza loba bethole umklomelo owodwa namhla.
Sesidlala singekho ekhaya kodwa hhayi noma kunjalo siyathokoza ngokuthola umklomelo owodwa. Sesingakhala ngokukhuthi sikwenze uhlosi lamanye amathuba esiwatholileyo kodwa hhayi yikuthi khona nje kuyabe kungekho lula njalo kuyabe kungekho kuhle ukuba sichodoze abafana ngoba kuyatholakala vele emdlalweni wenguqu.
Eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba seCasalucca Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leFC Platinum linqobele Black Rhinos nge-1 kanyanga seNational Sports Stadium kuthe leyadala lolinqobele eManyika Diamonds nge-1 kanyanga seGibo. Kusasa ngensonto imidlalo iyaqhubekela phambili njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leCape United lizemukela eSimbabwe ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle lizadlala leSheshang ngaseGibo. Iqembu leHighlanders lizadibana leGreenfuel ngaseBarber Fields kuthi iqembu leNkezi Platinum lizadibana leDynamos ngaseBaobab. Ngomvulo iqembu leZPC Kariba lizanqikilana lele Chicken Inn ngaseNational Sports Stadium. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhla sihamba lo Tencent Mfundundu Moyo odabuka eGwanda kodwa ucula eSouth Africa.
Dabuka laphana eGwanda esigawundeni eGaranyemba phansi khona lenjokwe ngomculo hayi senzanile kancinyani nje umuntu osaqala angahambi kakhulu kodwa nje ama-album sengingaba lama-album amabili iwona asephumile okwamanje ngisebenzele lesithathu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bengaxhumana lami kulezi number 0787708473. Ngisebenzela ngaseSouth Africa ePretoria Atteridge. Bengakwazi ukuthi benithole lapho. Lezi inomboro zocingo via WhatsApp njalo ungangithola noma ungifonela sihlala siku online.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli.
Abalandeli mina zathanda ukubonga kakhulu kunabo abanilandelayo nabangisapotayo. Njalo ngizoba nesicelo sokuthi nabathanda ukukhahla besikhade emichadweni kuphi nakuphi bengaxhumana nathi lapho besikhade siyabuya besisapote njalo bengaphela amandla ngokuthi hhayi thina into enkulu ebesiyicela nje ukuthi sisapotwe ukuthi lama umusic lo enguzamayo uqhubekele phambili.
Oh,
Ngilethemba liwukholisileke umculo oka 10 Cent Moyo obesilaye namhlanje kuhlelo abaculi bethu. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo, Praxedis Jeremiah.